Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika. Kanzuro yeguta reHarare yakazivisa vagari kuti mazuva ainocheneza mvura kudhamu rePrince Edward aderedzwa. MuAmerica vakuru vemauto vanoyambira dare reCongress zvinogona kuitika munyika kana nyaya yemari yekufambisa hurumende ikasatenderanwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika pachiitwa hurukuro sezvo sarudzo dzaitwa mumakore adarika dzaunza kusawirirana munyika zvopakuti vanhu vatambure. Asi izvi zviri kushorwa nevamwe vanopikisa vanoti bato iri riri kutya kupinda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaKomichi.
Ngati tarisane nechokwadi chirikuitika munyika medu. Munyika medu mune matambudziko makuru ati kusangana nawo kwemakore asvika 41 iko zvino. Asi seutungamiri wemapato nehurumende hapana munhu amboti auya nesolution ine chokuita mukurarama kwavanhu upenyu hwavo. Vatungamiri vose vandiri kuona vari kunyanya kutaura maererano nenyaya yepawa yavo pinda pazvigaro ndobatika president ndobatika chakati ndo zvinhu zviri kufokasiwa munyika muno. Munyika muno ndiri kuona mune nyaya yepower retention agenda more than at the expense yekurarama kwoupenyu hwavanhu. Ndoda kuti nhasi uno ubvunze macivil servant yeZimbabwe kuti vari kufara here nezvamararamira vari kuita. Answer is havasi kufara. Ndoda kuti ubvunze mafamasi ari kurima tobacco ari kurima cotton ari kurima chibage kuti vari kufara here munyika muno nezviri kuiti. Answer is havasi kufara. Ndoda kuti ubvunze zvakare mavhenda ari kutengesa zvinhu achiwana $20 RTGS mutreti kuti vari kufara here. Havasi kufara. Ndoda kuti ubvunze makambani eZimbabwe kuti as they do business munyika munomu nezvavari kuwana mari zvavari kuwana vari kufara here. Answer is havasi kufara.
Saka poitwa sei vaKomichi?
Mubvunzo unoanza uchinzi national dialogue ndiyo solution. Nokuti vanhu vane history dzakamboitika gore ra2008 ukatarisa grafu reeconomy kubva 1990 kusvika 2020 iko zvino pakangoita economic growth vanhu vagara zvakanaka it was between 2008 kusvika 2018 ndopakaperwa upenyu hwavo. Kubva before that vanhu vanga vachitambura after that vanhu vari kutambura. Saka isusu as leaders what do we stand for? Let me give you the answer. As MDCT we stand for the national dialogue because we believe kuti tikagara pasi tikataurirana macivil service anowana mari nomusoro. Tikagara pasi tikataurirana munyika munomuita investment yakanaka.
Zvinoitwa sei izvozvo munganyatsotsanangura?
Ndinofanira kuita go back and say ndingatarisei the bigger agenda. The bigger agenda now is to deal with economic growth. Tinoti tishayei vana veZimbabwe katikaungana tikagara pasi tikataurirana pano. Tikati mapolitical parties ose osangana oita sekta yavo. Hurumende yoitawo yomirawo sehurumende. Machechi omirawo samachechi. Mabusiness community omirawo sebusiness community. Labor yomirawo selabor. Yet the
vakomichimbobatai muromo ipapo
PDL iko zvinhu zvati speak now iri pa 40,000 And the majority of workers in Zimbabwe are civil servants. And most of them, they are earning less than that.
Asika wakumichi wa mwanoti, imi sei murugu jiti mune zido zhevanu pa moyo. Murugu zinga shakare nekune rime hivi. Vamiriri vevanu hivavo. Vasina wanu vamiriri ya. Vasina wanu vamiriri ya mda reparamenti.
Nyayo kuzinga wanu mparamenti. Ya isi nyayicha. Uno ziva wewe kuti in 2014. Baba wacha angira yaka zinga 18 na wangu 18, 19 people. Nukuti wanga wabuda mkwarele ndifiki. Kika uya shakare in 2018, remember, ningijiri, kanisi waka zinga madam kupe ni timu yavo because he believed wanga wabuda mkwarele ndifiki. Asiku zinga wani
ndifiki. Asi tijitari sanya ayo wakomichi.
Vakomichi,
tichitarisa panyaya mapa mwenzaniso wa 2014, nezo akuitika nezo vanu waka zingwa. Muna 2014 paka zingwa wanu, paka itu kwa saruzi zima by elections. Asiko zinezo mburuti vanu. Ndoso atumucha uraotikana inini mchiti mburugu miri ya zibu zivani. Kana msi murugu miri ya zido zewadu wa komichi.
Kwa nukisa isa.
Sa chigaro vebato rinopiki sare MDCT wa Morgan Komichi. Vangi vari paru nare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo wanona nezo kufanswa kumembasa mwineri mwesangano rinona nezo saruzo re Electoral Resource Center wa Solomon Vobo Sibunu.
Chekutanga chatinotanga kutarisa chinotarisa kuti mutemo kana kuti bumbiriro remutemo rakamboita kuti tive tichikwanisa kuita sarudzo rinoti kudii rinotaura iro pa section 59 kutaura kuti pakanga paita gwanza kuparamende kana kukanzuru sarudzo dzinofanira kuti dziitwe mumazuva asingapfuure 90 kubva musi unenge wazikanwa kunzi pane munhu afa, pane munhu adzingwa kana pane arizaina. Saka kunzi sarudzo hadzifani kuitwa nekuti dzinokonzeresa nyonganyonga kana kuti dzokonzeresa kusagadzikana. Kusagadzikana ikoko kunofanira kutogadziriswa nekuti zvinoreva kuti pane dambudziko rinenge riripo. Saka sarudzo dzinofanira kutoitwa nguva nenguva nekuti bumbiro remutemo rakatopa kuti sarudzo dzinofanira kuitwa.
Sei zvakakosha.
Vanhu vanofanira kuva nevamiririri, vanofanira kuva nevanogadzira mitemo, vanofanira kuva nevanenge vachizotarisa kuti basa rehurumende riri kufambiswa sei. Saka kutaura kwekuti sarudzo hadzifaniri kuitwa ndofunga kungotaurawo chete kusina zvinokwanisa kutsigira nekuti kutaurai kunofanira kutsigirwa nebumbiro remutemo. Saka section 159 haitenderi kuti sarudzo idzodzo dzirambe dzisiri kuitwa. Tinofanira kuti dzitoitwa sarudzo idzodzo nekuti ndozvirikutaurwa nebumbiro remutemo.
Kune nzvimbo ngani dzisina vamiririri kusvika pari zvino?
Izvo zvitikatotarisa tine 20 maparliamentary seats, toita masits anosvika iwo 80 ekumalocal authority kana kudarika. Tochitarisa kuti nyika yave mumwedzi gumi nemumwe chete takutokwanisa gore nyika isina kuita sarudzo sadzevanhu vakadzingwa kana vanhu vakafa kana vanhu vakasiya mabasa mune zvematongerwo enyika rinova dambudziko guru ratisingadotirira mberi chienderera mberi nekuti chinonzi demokrasi inotorwa neconstitution yedu ndechekuti chimwe chacho ndechekuti panofanira kuti paitwe sarudzo vanhu vachisarudza vega vatungamiriri vavo. Saka vanhu vanenge vachizoda kuti vanhu havachagwe sei ndio mubvunzo wavanofanira kuti vatange vatidaira chekutanga.
Chimwe chikonzero kachiri kupuwa nehurumende ndechekuti kune chirwere checovid-19 chauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hatitenderane nemaonero ayo ekuti nenyaya yekuti kune covid saka sarudzo dzinofanira kumiswa. Kana tatarisa panguva ino yatiri zvikoro zvakatovhurwa, zvikoro zvizhinji zvine vana vanosvika mathousands iwayo. Polling station imwe chete inoendwa nevanhu vakuru vanenge vakapfeka mamask, vanozora sanitizer, vanoita yatingati social distance, kutarangana kumira vakatarangana, vanogona kuzviita izvozvo, inenge iine vanhu dzimwe nguva 400 300. Saka tiri kutaurisa isusu kuti uku kuwanda nemunwe kwavari kuedza kuita kuti maby elections aitwe nenyaya yekuda kwecovid. Covid haingamiswi kuita kusarudzo, zviri pamutemo, vanofanira kutevedzera mutemo sematarirwa wakaitwa. Constitution inotaura kuti maby elections anofanira kuti aitwe. Saka zvecovid izvi kuwanda nemunwe hatitenderane nemaonero iwayo.
Kana paita dambudziko rakaita sechirwere checovid-19 munenge muchitarisira kuti paitwe sei kuri kuti vanhu havasi kudawo kuita sarudzo?
kana vachida kumisa sarudzo vanofanira kuenda kumataredzi mosva vonopiwa yatinoti court order vopiwa reprieve muchirungu yekuti aiwa tambokumisai kwete kuti vanhu vanongomuka rine rimwe remazuva otaura kuti hakusisina sarudzo izvi hazvitenderwe hazvisi pamutemo hazvienderane nezvinotaurwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reelectoral resource center va Solomon Vobosibunyu vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezvure kuti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 4630. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zana rine makumi matatu neumwe nemazana mana ane makumi matatu nevana 131,434. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana ane mazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 3,140,685. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 2,358,223. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa vagari nechitatu kuti yaderedza mazuva anocheneswa mvura kudhamu rePrince Edward kubva kumazuva manomwe pasvondo kudzika kumazuva matatu pasvondo. Ichinyora padandemutande reTwitter nechitatu, kanzuru yeHarare yakati yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekupwa kwemvura mudhamu reSeke uye kudzikira kwemvura mudhamu reHarava. Madhamu maviri aya anopa mvura kuguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kuderedzwa kwemazuva achacheneswa mvura kunorevawo kuti kuderera kwemvura ichange ichiwanikwa nevagari. VaShumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chichanyanya kuipira vagari ndechekuti mvura iri kushayikwa munguva ino yeCovid-19.
Iro ishoko rekuti Seke Dam haichina mvura uye Harawa yasarirwa nemvura shoma shoma uye mvura yacho yatongosara inokwana masondo matanhatu, chiratidzo chikuru chekuti iri idambudziko ratouya, idambudziko richaita kuti pari zvino kuwanikwa kwemvura kunge kuchitotekeshera uye kunogona kukonzeresa zvakare kupararira kwezvirwere zvinokonzereswa neutsvina nekushayikwa kwemvura. Saka tiri kuona mukati mezvibhorani, tiri kuona mukati mematsime ari munzvimbo muchinge muchizowandisa vanhu. Vanhu vari kutsvaga mvura yekuti vagone kushandisa mukati medzimba dzavo.
Kunze kwezvirwere zvamuri kutaura vaShumba, ndeapi mamwe matambudziko anogona kutarisana nevagari panyaya yekushayikwa kwemvura?
Dambudziko guru richatariswa nevagari ngerekuti mukati medzimba dzavo mashandisirwo emvura achafanirwa kunge achichinja, uye kushandiswa kwezvimbudzi kucha shanduka zakare wanu wochengeta tsvina mudzimba wachimirira kuti wachazongo flasha kana kuti kamwe pa neiyoyo yawanenge wachereredza saka zvichaita kuti mudzimba zhinji dzanga dzichimbowanawo mvura dzitarisane nedambudziko rekuita yatingati practice good hygiene zvichawe zvichanetsa kuti zviitike apa tiri mudambudziko recovid-19 zvireva kuti panotarisirwa kuti vanhu vanofanirwa kuti nenguva vachigeza maoko nemvura yekuchingiridza yakachena saka kana mvura isisipo utano hwevanhu huchanyanya kukanganisika
Misha ipi chakanganiswa nekushaikwa kwemvura kubva kumadhamu maviri aya
Sito Farare ndiyo inopa mvura kuNorton ndiyo inopa mvura muguta reHarare kuchitungwiza kuEpworth kuIncomo Barracks zvichaita kuti pave nedambudziko guru nzvimbo idzi dzagara dziri kutotambudzika nekuti tikatozvitarisa vanhu vekumabvuku vanhu vekutafara vanhu vekunzvimbo dzakaita sana Greendale Orange Grove kunana Borodale Westgate vanhu vekunzvimbo idzodzo nedzimwe nzvimbo dziri kuma Western Suburbs kunana Glenora nekudzimwe nzvimbo muHighfield havasi kutogona kuwana mvura yeguta reHarare ukuwo kunzvimbo dzakaita sekuchitungwiza vanhu vari kugara vachitochema chema kuti mvura hapana mvura iri kuwanikwa pamwe mazuva mairi kana kuti rimwe pasvondo zvinoreva kuti kana tisisina mvura iri kuuya yakati wandei pachayedzera mazuva ekuti vanenge vasina mvura inobva kukanzuru zvinoreva kuti zvichadhurira wagari kuti wachange woda kundotenga iwo mari yacho wasina nekuti makambani mazhinji akati vharei vanhu vazhinji havasi kushanda
avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti yakwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Kubva nhasi dizili rave kutengwa nemadhora emuZimbabwe anoita 122.13 cents. Kana vachitengesa nemadhora ekuAmerica inenge yava kuita dhora rimwe chete nemasens 38 okuAmerica. Peturu yave kutengwavo nemadhora emuZimbabwe 123.71 cents. Kanavo kutenga nedhora rimwe chete rekuAmerica ne 40 cents. Nepenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachaparura zviri pamutemo dare reparamende kana kuti 4th session of the 9th parliament nemusi wechina svondorino. Mitemo ichitariswa kukurukurwa nezvayo rwendo runo inosanganisa mitemo yemashandiro anoita masangano akazvimirira nemitemo inobata mhosva dzinoparwa pavana. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemurume ane mukurumbira wokubhinya vanokadzi makumi maviri nemumwe stem muropa uyo akasungwa nezuro mushure mokutiza kubva mujeri reHarare Central svondo rapera. MuNewsday mune nyaya inoti munyori mukuru mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera vanoti uwandu hwevapoteri vari kutiza nyonga-nyonga munyika dzavo wave kuwanda izvo zvave kuremera Zimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vati ngapinda hake mkomana mamuka sei pa studio 7 apo mamuka sei venyu pa studio 7 apo tinokutenda ine naudza munotipa zvakanaka dzakachena dzinadira dzakarerekera dzina kana seva tinokutenda ichose ya tinotichamisa chete panyaya yangonzora navamunangagwa here kunyorerana tsamba vachida kutaura mene zvavanoda kutaurira navo kuda vanoda kutaurirana kuti vanoriga sei chamisa because and when zvinobuda apo vamunangagwa vacho vanotaurirana chamisa because ngonzora nakupe zvakasiyana paya handiti vakambotaurana nakupe kuti zvakabuda hapana chakabuda ndizvo zvimwezvo chero vakataura nangonzora hapana chinobuda anzora nakupe chinhu wani hapana zvakasiyana ipapo and then ndinoda hangu kungopa vaoni iyo zano pf kuti zvairi kuita zvokutsvinyira mdc alliance yachamisa vose nana Douglas Ngonzora vachitsvinyira mdc alliance yachamisa zviri kutipa manyukunyuku ekunzwa kuti chamisa chete chete ndovatichavhotera
toda kutendai zvikuru nemi vateereri munoramba makadzikira kutiramba muchiteerera nhau dzinobva kustudio 7 studio 7 haina divi rarakarerekera asi tinoda kuti isu sevatsigiri kana sevanhu sevana vezimbabwe tinokumbirawo kuti zeki ngaimbomira pachokwadi ngairege kushandiswa kana uchiona hako kuti hausi kukwanisa kuzvishandisa kushanda nechokwadi step down woisitawo kuti vanoda kumira pachokwadi vomira pachokwadi nokuti hatidi kunyepa vamwe vachamedzwa nepasi sokumedzwa kwakaitwa vamwe
shamarosi 7 apo right ndinongokurudzira kune wese uri kundinzwa kuti ngatizive pekuvhotera 2023 pana chamisa ndoo pane shanduko ngatisangomhanya kurejista kuvhota tisingazivi kuti da kuvhotera papi pana chamisa ndoo piga pane shanduko tarisai mone vamunangagwa vakuratidza kupanika vaungofamba vachitaura muzimbabwe hamufi makaitika izvozvo mwachidaidzira kuti chamisa akawina atongi zvazvodai kuratidza kutya ende isusu takatomira kana even chamisa akati pati yangu inonzi huswa kana akati inonzi chituru kana inonzi chii iyoyo paangori papo ndopatinoda kana even akaiti mvura tinongoda ipapa nemvura imomo so chiripo ndechekuti ngatikurudziranei kune vabereki vedu vasingazivi kuti politics dzimwe dzakamira sedzemazuva ano vari kungoti zano vaudzeiwo kuti aiwa pane shanduko ndo apa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vatungamiri vemauto muamerica vanoyambira dare reparamende yeamerica kana kuti congress kuti vaedze kuwirirana panyaya dzemari inofanirwa kukweretwa nehurumende vachiti kana hurumende ikavharwa zvichakanganisa kudzivirirwa kwenyika uye zvigovhiringa upenyu hwemhuri dzeavo vari mumauto ukuwo vaimbove makurukota matanhatu aiona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti defense secretaries vakanyorawo gwaro kucongress vachikurudzira nhengo dzedare iri kuti dzishande dzakabatana dziwirirane panyaya yemari iyi kuti nyika isapinda pakaoma chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu renorth dakota vatawanda svosve dzokora vanoti Congress haina imwe nzira yekuita kunze kwekuti vawirirane panyaya iyi mazuva achiripo. Vadzokora vanotiudza maonero avo.
Debt ceiling iyi vari kureva kuti mari inokwanisa kukweretwa nehurumende yeAmerica. Kuno kuAmerica haungokwereti chete usina kubvumirwa neCongress kuti munyika izoita chikwereti, kuti vaBiden vazokwanisa kukwereta mari chero iri basa rakanaka sei rinokudzwa sei, zvinofanirwa kuenda through Congress. Kunoku hakuna madirativa anga akadaro.
Iro gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary vaLloyd Austin vakati nenyaya iyi.
VaAustin mukuru wemauto emuno muAmerica, Secretary for Defense, vari kuchema-chema chaizvo pamusoro pemauto avo anogona kupedzisira asina kubhadharwa nemhuri dzavo nevamwe vaya vanobatsira hurumende yeAmerica kuchengetedza runyararo vanonzi military contractors. Saka vese ivava vakatadza kubhadharwa, zvinenge zvaakureva kuti nyika yeAmerica inogona kupindwa nyore nyore nevavengi. Saka yaakutonzi nyaya iyoyi inational security issue. Ndosaka yava kusumudza vanhu vose, nyanzvi dzose dzine chekuita nemauto nemilitary yeAmerica. Nekuti izvi zvinotyisaka kuti uri kuti munhu asina kuwana mari yake mwedzi uno, kana kuti asina kuwana mari yake yakakwana, kana kuti munhu ane nzara anzi achengetedze mutungamiri wenyika kana kuti achengetedze nyika. Zvinoita kuti zviite nyore kuvavengi veAmerica kuti vapinde vagopa choko muhomwe avo vanenge vaine ruzivo, njere kana information pamusoro pezvinoitika muAmerica. Zvinobva zvangoita nyore nyore kuti vanhu ivavo vatambire mari dzakadaro kuti vabhadhare. Ndosaka kuine kugeda geda kwemeno muno muAmerica, nekuti vanenge vachityira upenyu hweAmerica hwenyika yavo inonzi national security.
Vamwe vakakurudziravo kuti nyaya iyi igadziriswe nekukurumidza ndevanani uye vakatii?
Vanhu tiri kuona vanhu vakawanda vane chekuita nenyika yeAmerica vari kutsutsumwa chaizvo pamusoro pemakakatanwa iwayo. Tiri kuona mafomer secretaries emilitary vese vari kunyora tsamba, nevamwe futiwo vakuru vatungamiriri mafomer presidents vari kutonyorawo zvakare vachikurudzira maRepublicans nemaDemocrats kuti vawirirane vasaise nyika yeAmerica panguva yakaoma. Tiri kuonawo zvakare vaYellen vanoona nezvemari, maYellen vakatombotaura vakati aiwa vanhu ngavawirirane zvinhu zvisati zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Nekuti izvozvi vakuda kutosvika kwamvura yacheka makumbo, zvikangosvika musi wa18 October chete zvatoipa. Ende kana tichiti zvatoipa, tiri kureva kuti America inogona kumira kushanda. Kana America yamira kushanda, munozviziva imi kuti America ikaita dzibwa, zvinoreva kuti nenyika dzose dzakatenderedza nedziri kure kuchero dzekuAfrica chaidzo dzinobatwawo nedzibwa iroro. Saka zvinhu izvi zvino hazvikanganisa America chete, zvinotokanganisa nenyika dzese dzakatekeshera. Saka maYellen vakatombotaurawo vachiyeuchidza kuti aiwa zvinhu ngazvigadzirisike.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota muAmerica. Vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa vagari kuti mazuva ainochenesa mvura kudhamu rePrince Edward aderedzwa. muAmerica vakuru vemauto vanoyambira dare reCongress zvinogona kuitika kunyika kana nyaya yemari yekufambisa hurumende ikasatenderanwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zakare maniru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanona Kawande, ndiri Washington DC, ichiti moswera zvakanaka.